manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 11/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemamwe madistricts but disi zvangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taine vaikwanisa kunominata. Asi nokuti vatungamiri vemusangano vava vanotungamirwa navamagunji vakaona kuti hazvigone kuti konyana anominatwe ndokusaka vakadi vakakanganisa elections aya ndaifanira kunge ndakanominatwa.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa iri kuita Congress yayo mudunhu reMashonaland West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze.
VekuSudan military yeko ndingati yahijeka uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu, hapana development iri kuitika, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. MuZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asa kuti yanga iri panda school yemuzanu PF mauto vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise mugabe vaende panyanga iwo.
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vanobviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedeme kwemakore makumi matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri pakati pekuita Congress paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagizi konjana ava vanonzi vakadzingwa mubato kwemakore mashanu vanoti vari kukwikwidza sezvo kudzingwa kwavo kusina kucherechedzwa neNational Council. Vakonjana ava vanoti vari kutsigirwa nenhengo dzakawanda vanoti vanotarisira kuti vachaitisa sarudzo vachavabvumira kukwikwidza sezvo paine matunhu matatu asina kupiwa mukana wekudoma nhengo dzedunhu reprovince dzavanoda.
At least kunyange ndisina kunominatwa nemamwe madistricts but disi zvangu rechegutura ndiro tungamira ini dai rakapiwa mukana wekunominata taine vaikwanisa kundinominata. Asi nokuti vatungamiri vemusangano vava vanotungamirwa navamagunji vakaona kuti hazvigone kuti konyana anominatwe ndokusaka vakadi vakakanganisa elections aya ndaifanira kunge ndakanominatwa ipapo. In fact pakune torine 6 madistricts asina manominations avakaita vese vari kuda kundinominata ini nhasi kana vapiwa mukana.
Vakonjana vanoti vakagadzirira uye vachakunda vose vachavakwikwidza.
Ndakagadzirira kuti election iyi election yangu ndichahwina ini sakonjana ndini the next chairman weMashonaland West province. Ini ndakanominatwa kuma disis akawanda asi ndaivano vaindinominata vaiudzwa kuti konjana akasuspendwa vachinyeperwa asi handizvo semaonero akaita vatungamiri vedu saka ndiri kukwikwidza ndokusaka ndiripo.
Sachigaro pari zvino vaRalph Magunje vanoti vakonjana vari kurota vachiyamwa sezvo vasiri kupinda musarudzo nekuti havana kudomwa sezvinodikanwa nemutemo wesarudzo mubato ravo.
And inyaya iri very simple. Inyaya yekuti izvo vakonjana vari suspended for 5 years and izvo ndikuzvitaura saprovincial chair anova akacheya meeting yacho yakazoita kuti zviende kudisciplinary hearing. And mutemo wepati Congress template ya 2019 rinoti izvo hauzvisarudze wega kuti ndoda kumira pakadai, pane process inoitwa before Congress day yokunzi manominations. Manominations ndo anobvumira kuti unge uchikombita.
Vaba kunje vanoti vachavhoterwa sezvo dzokororo ine simba.
Nozva panyaya dzema elections ka. Chinhu chaka chisinganetsa. Kazhinji kana kuti kudzokororo. Vanhu vanenge vakujaira. Saka semaonera murungu wetu pano. Delayed match. The game of
MGC inobvumidza kuti munhu adomwe musi weCongress ndokana awana anomutsigira musi uyu. Izvo zvakaitika kumamwe maCongress ematunhu ebato iri uko kwakadomwa vanhu vakanga vasina kudomwa nematunhu madiki vakakwikwidza nevanhu vakanga vadomwa nematunhu vamwe vacho vakatokunda. Mumwe ari kukwikwidza chigaro chasachigaro vaWilson Makanyaire vanoti zviri pachena kuti nhengo dzakawanda dziri kuvatsigira nekudaro vachakunda zvine mutsindo.
Handingai kumaresults kumaelections kuzofungidza kuti ndakadyiwa. Ndatoya kuzohwina kuti aprofesha uchea. Ndatarisa zviri panze ndaona zvine vanhu. Ndafeyafeya ndakumbirwa vanhu kuti vandinzwire informal feedback. Ground rangu rakanaka.
Panyaya yavakonjana vamakanyaire vanoti vaifunga kuti vakonjana vari kuvatsigira sezvo vakamiswa kutora zvigaro mubato.
Inotofunga kuti konjana utonisapoti utosapota makanyaire pauche.
Dzimwe nhengo dzakawanda dzinoti vakonjana vakabvumidzwa kukwikwidza ndivo vachakunda. Vatendai ngandu mumwe wevane mafungiro akadaro.
Asi vakonjana takavatesta iko zvinezvi vakamira pau MPA vakabirwa mavotes kuchekuti West. Asi izvozvo havasikurasa vanhu varikuramba vachishingirira nevanhu. Saka izvozvo tikurudzira vanhu vese panapa kuti aiwa ngatiise murume uyu watiri kuona ane ushingi uyezve ndeumwe murume ane mavanga imhosva yavari kufuremerwa nevamwe vari kunzewo vada kuvavharira kunze kuti vasakondestewo nekuti ithreat kwavari. Saka inzira yekuda kuvavharira kunze havana kususpenda.
Vachakunda musarudzo vari kutarisirwa kuziviswa manhero anhasi. Sarudzo dzemudunhu rematonland west dziri kukokerwa nasachigaro webato Muzvali Tabhita Kumalo nevamwe. Muzvali Kumalo vaive kuamerica uko vaikokera sarudzo dzedunhu renorth america dzakaitwa mugovera wapfuura. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. Vachitaura panhepfenyuro yeterevhizheni muSudan, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika iyi vaAwad Mohammed Abn Auf vati vaAl-Bashir vasungwa uye vakachengetedzwa panzvimbo yakanaka. VaAuf vati mauto achatonga kwemakore maviri pasati paitwa sarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva. Zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa zvichifarira kubviswa kwavaAl-Bashir ava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Asi vamwe varatidziri vari kushora zvikuru kanzuro yemauto iyo ichange ichitonga nyika iyi kwemakore maviri. VaAl-Bashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court kuHague uko vari kupomerwa mhosva dzehondo dzavanonzi vakapara mudunhu reDarfur. Zvaitika muSudan nhasi zvinotevera zvakaitika muna mbudzi 2017 apo mauto eZimbabwe akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuti vainge vakakomberedzwa nemakurukota aive neuori. Asi mauto emuZimbabwe akasiya bato reZANU-PF richisarudza mutungamiri wekutsiva vaMugabe kwete zvaitwa nemauto emuSudan. Muongorori wezvematengerwo enyika Muzvare Memory Kadau vanoti zvaitika muSudan zvinoratidza kukosha kwakaita kubatana kwevanhu mukuramba udzvanyiriri kuburikidza nekuratidzira zvine mutsindo. Muzvare Kadhau vanoti zvakakosha kuti hurumende nevatungamiri venyika vakoshese zvido zvevanhu kwete kumirira kuti vazobviswa pachigaro zvechisimba. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Ini sekuona kwangu ndinoona kuti zvisinei kuti unogara kupi, uri munyika ipi, but kana vanhu vaita sekuti kwatinoti fed up. Tikuona vanhu vekuSudan vabatana and chandiri kunyanyofarira kubatana kwavaita uku vachiprotesta kana kuratidzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Tikuona vakadzi varivo vari pamberi vari kutungamirira maprotest aya. Saka ndinoona kuti hazvinei kuti uri kupi, but kana vanhu vangoita fed up cheteka, vanhu vanobatana voratidzira kuti aiwa mamiriro aita nyika iyi hatichatenderana nayo.
Pane vamwezve vari kushorawo vachiti mushure mezvakaitika muZimbabwe havasi kuona kunge pane chitsva chiri kuitika munyika pari zvino. Vari kutiwo Sudan ingangogona kuzotarisana naizvozvo. Munoona sei ipapo?
Maonero akasiyana. Zvichida vanokwanisa kunge vachitaura chokwadi. Isine kudzidza kwataita kuSudan handizvo. Ivo vanhu vekuSudan vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vaine malessons avanokwanisa kunge vachitotariso mune zvakaitika muZimbabwe mazuva achipfuure ayayo. But chaitika kuSudan tinoona kuti vanhu ndivo vatanga kuungana kuorganizana kuratidzira kuti isusu hatichada. Things have to change. Ende vadaro kudaro tozoona nyaya dzemauto. Handidzi vemauto ava vavazvinge vaakujoina vanhu. But chakakosha ndechekuti zvido zvevanhu zvinge zvichitererwa. Handidzi I think ndozvinhu zvatinokwanisa kudzidza sedziri nyika dziviri idzodzodzo kuti at the end of the day the political will yevanhu chaya chaya ndo inofanira kunge ichiita sei ichitererwa. Because chabatanidza vanhu nhasi mauto kana kuti vanhu vari vega pasina mauto inyaya yekuti chi vanhu vane zvido zvavo zvavabatanidza. Saka at the end of the day zvido izvozvozvo zvinofanira kunge zvichicherechedzwa kuti nyika ienderere mberi. Saka ndopaunozoona vanhu vachishoropodza kuti hapana zviri kuitika nokuti zvido zvevanhu hazvinge zvitose hazvisi kucherechedzwa. Zvaangofanana nezvinhu zviri simple chaizvo chaizvo. Zvido zvevanhu zvokwanisa kunge zvikoro ngazvichipe, magroceries ngaachipe. Saka zvinhu izvozvo zvikasacherechedzwa ndopaunozongoona chi vanhu vaakushoropodza zviri kuitika mu
avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika Muzvare Memory Kadhau vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Utungamiri hwemasangano evarairidzi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neZimbabwe Teachers Association, ZIMUTA, huri kushanya kumatunhu eChimanimani neChipinge huchiongorora kuparadzwa kwakaitwa zvikoro necyclone Idai. Vanhu ava vanoti vari kudawo kunzwa matambudziko akatarisana nevarairidzi nevana vechikoro. Munyori wesangano repTUZ vaRaymond Majongwe vanoti chikuru chavari kunyanyotarisisa ndechekuti zvinokodzera here kuti zvikoro zvivhurwe sezviri kurongwa nehurumende kana kuti zvononoka kuvhurwa kuitira kuti zvitange zvagadziriswa. Asi vaMajongwe vanoti zvavaona muzvikoro zvisere zvavakwanisa kushanyira nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarairidzi nevana vechikoro vose sezvo vakasangana nematambudziko anonetsa kukanganwa nekukasika. VaMajongwe vaudzawo Studio 7 kuti zvavari kuwana mumazuva matatu avachange vari mudunhu iri vachazozviendesa kubazi redzidzo kuti zviongororwe nekugadziriswa.
Ndoda kunyatsoita assess the exact impact on education, on children, on schools as well as the teachers. Nepamusana pekuti chokwadi ndechekuti vari kungoti chikoro chofanira kubva musi wa23 achiripo ndechekuti tikuona kuti varairidzi vacho vanofanira kunge vachienda kubasa musi wa23 havasiri prepared, havasi redhi, vane machallenges avava navo. Plus zvivai zvitoripo panapa zviri kutora kuti tichogara pasi nevakuru vehurumende kuti vanzwisise kuti zviri necessary here kuti chikoro ngachivhurwe tine machallenges asati agadziriswa akawanda. Chokwadi vana vakafa, psychosocial support necounselling chaiyo haisati yaitwa paground kuitira kuti varairidzi vacho vakwanise kudzoka kuzodzidzisa vana, nekuti vakangobuda panze vanoona matombo, vanoona rufu, vanoona property yavo yavakaluza. Saka zvese izvozvo ndo zvari kutaura kuti zvinoita here kuti chikoro ngachivhurwe isu tisina kumbogara tinyatsogadzirisa machallenges ekuti ticha angaine dzimba, angaine masofa ake, angaine matv zvese zvakaenda nemvura, haana kana chaanacho, tongomudzokera kubasa tisina kumubatsira. Nekuti kukupiwa vanhu chikafu kazhinji vakasvikawo ipapo vanosvika vachiita vanonzi vaende pane zvinhu izvozvo. Vamwe vanhu vari mukomiti vanenge vachofunga kuti haticha anotambira mari, saka havatodi kumuona ari ipapo.
Saka muri kutenderera nevehurumende here vebazi redzidzo muchiona pamwe chete?
Tiri kuita potanoko tisangane neuko nemamwe masangano evarairidzi. Nezvati tifamba pamwe chete nesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association. Tikange tapedza tichazogara pasi toita ripoti yedu toti kuhurumende izvi ndo zviripo, varairidzi vane machallenges aya, tibatsirei tigadzirise maproblems edu nemutoo uyu.
Zvii zvamungati zvikuru zvoda kugadziriswa pane zvamaona muzvikoro zvamatenderera kusvika pari zvino?
Chekutanga ndechekuti zvikoro zvikuda kugadziriswa zvakapwanyika. Vana vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti nzizi dzichikufamba mvura. chepiri, chetatu, vana vakawanda varikuenda kuchikoro nenzara, havasigona kunodya. Kana tiri kuti chikoro chiri kuvhurwa, government ngaigare yaita feeding scheme, yekuti vana vakwanise kuwana chikafu pavanoenda kuchikoro, nekuti minda yevabereki yakaenda, vana havagoni kuzvifidha, vana vakawanda varikugona kutadza kutoenda kuchikoro nepamusana penzara.
Vanga vari munyori wePTZ vaRaymond Majongwe vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Zvichakadaro mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vanotiwo varairidzi havana kugadzikana nekuda kwekurasikirwa nevana vavaidzidzisa. Vanotiwo chimwe chiri kuita kuti varairidzi vasagadzikane ndechekuti vari kukundikana kuwana rubatsiro rwechikafu ruri kupiwa vanhu vachinzi mazita avo asi mumabhuku emasabhuku emunzvimbo dzavanodzidzisa.
Muzvikoro maticha haana kugadzikana nekuti vamwe vane dzimba dzakapwanyika, dzimwe dzakakireka, uye zvimwe chiri kuita kuti vasagadzikane inyaya yekuti vana vavaidzidzisa vamwe vakafa, vamwe havasi kuziva kuti vari kupi. Vasanganira nedambudziko irori muzvikoro zvakare, panzo pekuti vawanewo zvekudya zviri kupiwa vamwe, havasi kukwanisa kuzviwana.
Chii chiri kuita kuti vasawaniswa zviri kupiwa vamwe izvi?
Tikatarisa kuno kwatiri kukopa, vanhu vanopuwana zvinhu zvichibudikidza nemavillages. Iwo havana village ravari. Tikatarisa pano panonzi pamadhomeni, pavanga vari, harisi village rinomirirwa nasabhuku. Saka naizvozvo vanotorwa vachisaidhiranwa voenda kudivi kwavanenge vasina vamwe vanovamiririravo pachezvavo.
Zvichemo izvi muri kuzvisvitsa here kuhurumende kuti zvinge zvichitarisiswa? Nokuti nguva ino haisi nguva yekuti munhu ane bhuku here kana village raari kugara, asi inguva yekubatsirwa kwevanhu vese.
Zvichemo izvi tinozvitaura nemachannels azvo, asi tikatakazvitarisa ndezvekuti zviri kutora nguva. Look at it, it's now about 4 weeks zvaitika, handizvo? Asi tinongoona vachingori nedambudziko rimwe chete, nokuti kuya kwatinoita kuno hatirambi takanyarara.
Varairidzi vangani vamungati vari kusangana nedambudziko irori?
Kuti ndikupei nhamba ndinganyeba, asi tine nyaya yekuti tine varairidzi vari muzvikoro zvizhinji zvakatenderedza nzvimbo ino, sezvakafanana nekukopa kuno. Tine zvikoro zvakasanganidzira Dzingire, tine Ndakopa, tine Ndima High School, Nyahode, tinanarizitu, zvikoro zvakatenderedza nzvimbo dzese dzakasangana netsaona iyoyo.
Zvii zvamungatarisirawo imi sesangano revarairidzi kuti zvinge zvichiitwa?
Zvakafanana nenyaya yatiri kutaura yezvekudya iyi. Zvinongoda kuti kana vari varairidzi vopuhwawo zvinhu zvavo vari pavo vega, pasa vamwe vavanosundana navo. Zvinakidzi kuti murairidzi anenge ari mukriu imwe chete nemubereki nemwana waanodzidzisa. Anongodawo chiremera chekuti mudzidzisi pekupedzisira akaona vanhu vachipushana semurairidzi, anozopedzisira angomira padivi, nekuti iye anenge asina kuchengetedza chiremerera chake musosaiti yemaanoshandira.
Vanga vari mukuru wesangano rezimuta mudunhu reManicaland vakuda kwashe Edias Mbaura vachitaura vari parunare kukopa kuchimanimani neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi veUnited Nations muEthiopia nasi varangarira vaive vashandi vesangano iri pamwe nevashandi vemasangano akazvimirira pasi rose avo vakashaya mutsaona yendege yeEthiopian Airlines musi wa10 kurume. Mutungamiri weEgypt waAbdel Fattah al-Sisi vasvika muAbidjan kuIvory Coast uko vachange vachishanya kwemazuva maviri. Mazana nemazana evadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro varatidzira kwezuva rechitatu mumigwagwa yemuguta reLibreville kuGabon vachiti havasi kufara nekushandurwa kwemitemo inobata kupiwa kwevadzidzi mibayiro yekubhadharirwa dzidzo yavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzine maonero akasiyana panyaya yekupidigurwa kwehurumende yeSudan nemauto nhasi mushure mekunge vanhu varatidzira kwemwedzi mina. Kusiana uku kuripa kuti zvaitika muSudan zvakafanana here nezvakaitika muZimbabwe muna 2017 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamanikidzwawo kusiya chigaro nemauto. VaMugabe navaAlbashir vanga vatungamira nyika dzavo kwemakore akawanda vachishorwa kuti vaisaita sarudzo dzakajeka. Mumwe mutungamiri wenyika muAfrica ainge atongawo kwenguva yakareba vaAbdelaziz Bouteflika vekuAlgeria vakamanikidzwawo kusiya basa mavhiki apfuura mushure mekupinda panyanga muna 1999. VaAlbashir vakatanga kutungamira nyika yavo muna 1989. Vakawanda vari kubvunza nawo kuti African Union ine meno here ekugadzirisa matambudziko enyika dziri mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neTrust Africa muZimbabwe vaBricks Bomber pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga kunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Pane zviripo zvakada kufanana nezvakasiyana. Ndotanga nezvakasiyana ndezvekuti vekuSudan military yeko ndingati yahijeka uprising yevanhu vanga vachida kubvisa hurumende nekuti haisi kuita zvido zvevanhu, hapana development iri kuitika, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. MuZimbabwe chakaitika ndechekuti yanga isiri uprising yevanhu asa kuti yanga iri panda school yemuzanu PF. Mauto vanachiwenga ndo vakanga vakuda kuti vabvise Mugabe vaende panyanga iwo. Kwakuzongotorawo vanhu vatingati a rented crowd vaiziva kuti vanhu vemuZimbabwe vari kuda shanduko. They've been fighting kuti pave neshanduko kwemakore mazhinji. Saka vakati kune vanhu, huyai tibvise Mugabe, hakuna anosara. Asi vanhu vakangoshandiswa kubvisa Mugabe asi vasina chekutaura pamusoro pekuti toenda sei mberi. Saka chakafanana apa ndechekuti both Zimbabwe neSudan hurumende yakupinda mumaoko emauto. Zvinoreva kuti kudzokera kumashure kwakanyanya pamusoro peutongi hwejekerere neutongi hwakanaka. Already taakunzwa kuti mauto aakuti iwo pachava netransitional government for 2 years. Izvi zvaakurongwa kumabaraks, vanhu havasisipo.
VaBomba, munoonawo senyaya?
Ndinoti pokanei zvidiki nezviri kutaura vaMaguhu. Panyaya yekutikange takatarisa nhoroondo yezvakaitika muno muZimbabwe, vaMugabe havaizogona kunge vange vachibuda musimba ravanga vabata kwemakore makumi mana kana vanhu pachavo zvavo vanga vasina kuexercisa iya inonzi agents kuti vakazvibudira vakapinda mumastriti vakadii vakadii. Chakakosha nepandinenge ndakatarisa ndiri inini ndechekuti tizive kuti panoitika masocial processes akaita seaya sezvaitika kuSudan sezvakaitika muZimbabwe, kazhinji inenge isiri a single story, inenge iri confluence yeseveral stories. Saka masaveral stories yaaya tinosanganisira roo inenge yaitwa nemauto, sezvataona kuti zvaani mauto vazosimuka ndivo vakati zvakwana, ndozvatakaona zvakare muno muna 2017. Kasi zvaisaita kuti muZimbabwe muno mumauto vaenderere mberi nekubvisa Mugabe dai tisina kuona nezvumuru zvevanhu vakabuda vachipinda mumastriti.
Todzoka kwamuri vaMaguhu, sei pasina chatiri kunzwa kubva kuAfrican Union?
African Union yagara haidi kuti vanhu vave nesimba rekukwanisawo kuwane utongi hwejekerere kana kubvisa hurumende yavanenge vasiri kutenderana nayo. Tingati isusu African Union itrade union yemapresident, is not a union yevanhu vemuAfrica. Vanodefenda kodzero dzemadictator, you African Union. Vamwe vacho vanotochea African Union yacho vari madictators. Saka mutarisire kuti vanhu vakadaro
vano issue ma statements.
Va bomba, va Aubashia vanenge vari kudiwa ne International Criminal Court. Munoona vachiendeswa here kudare?
Vanofanirwa kunge vachiendeswa ku ICC nekuti kwagara kutori ne indictment iriko inobudikidza genocide yakaitwa ku Darfur. Saka iyo inyaya yagara iripo iyo ndotarisiro yedu. Kasi munozivawo kuti kana zvinhu zvichinge zvaitika maitiro azvaita izvi yekuti vanhu vakaapointwa naiye Bashir kuti ndovave maarmy generals vanogona kuzozvimanejawo pamamanejero avo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi vachiana netrust africa muzimbabwe vabricks bomba vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwowo kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwamutare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7. Munhau dzemitambo, sangano reConfederation of African Football rinoti rapindira pamubato wepembe vatabani Bamala avakaita basa ravo nemazvo apo vakaramba kutambira chibodzwa chakanwiswa naDominic Chungwa pamutambo weCapes United neHighlanders. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna Michael Kariati.
Mukuru wekumahofisi eConfederation of African Football vachiona nezvevabati vepembe vaIshmael Ahmed vanoti vaBamala havana chavakakanganisa apo vakaramba chibodzwa cheCapes United icho chakakandwa naDominic Chungwa. VaAhmed vanoti vari kutarisira vaBamala kuve mumwe vevabati vepembe pama 2019 Africa Cup of Nations kana Zimbabwe Football Association ikatumira zita ravo sevamwe vevavanoda kuti vazobata pembe pamakundano aya. Asi mumwe muteveri weCapes United vatichapa musabayana vanoti eya ngove imwewo nyaya vachiti ivo chikwata chavo chakabirirwa nekurambirwa chibodzwa chaChungwa ichi.
Rebounds haina kana inonzi offside. Bhora kana rapandwa nakeeper kuti offside hakuna marefuri akadaro. Ne rebounds hakuna rebounds inoita offside.
Mumwe muteveri weMagreen Machine vaCharles Daga vanobvumira nawo nava musabayana.
Makaipa zvakaoma mahwani tabirwa bhora hanzi offside zvakaoma asi rakari game redu.
Muteveri weHighlanders vaSunlike Masunungure vanobvuma kuti chikwata chavo chaifanira kuve chakarohwa mutambo uyu vachitivo semaonero avo chibodzwa cheCapes United ichi chaifanira kuve chisina kurambwa.
Ende kepekepe yanga ifanira kuti turohwa vakoniwa zvavo bhati vanga vachiuya bhati zvanga zvakaoma.
Mutambo weCapes United neHighlanders uyo wakapera uri mangange mushure mekurambwa kwechibodzwa chaChungwa ichi ndiyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu munyika. Kunyange hazvo Dynamos yakarohwa 2-1 pamusha neHwange. Pari zvino chikwata cheChicken Inn ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri. Vakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Sondo rino maGamecocks ari pamusha muBaba Field Stadium neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi kuChimanimani neChipinge zvichitevera kuparadzwa kwematunhu aya nedutu mupengo nemafashamu yecyclone Idai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita kongresi yayo mudunhu reMashonaland West paine mutauro wekuti vakadzingwa mubato iri vasakwikwidze. Mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro nemauto avo nhasi mushure mekutonga nyika iyi nedemo kwemakore makumi matatu. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 11 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
A ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ukuthunyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike u Grace Mugabe i degree leli kwakusithi ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanje wedalela eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye ngu Vice Chancellor we University of Zimbabwe kumnomzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe.
Ubashiri wesehlekile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemkhethise khala isikhathi eside into ezingengazena lezo esayidini sibilela abantu besudan yinto e-right.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umanti umnamato Mutebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye ngu Vice Chancellor weCollege leUniversity of Zimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. UNyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UNyagura owayengu Vice Chancellor weCollege leUniversity of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesicoco. Kodwa uNyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe onguye wayengu-chancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi uNyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje umnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayengu-chancellor nguye ubaba uMgabe nguye owayengumkhulu wamayunivesithi wonke nguye wanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kade sisithi uNyagura kabotshwe mboni ngamke sokuyikumhlukumeza nje ngoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenzi.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seCollege University of Zimbabwe umnumzana Parents Pili yena othi ukubopha uNyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa umnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusi Harare yena uphambana labanye ethi uNyagura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyagura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba babasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweta likaNyagura umnumzana Sylvester Hashiti yehlule ngoba ubedumele igqweta elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, isithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayelahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana uqhutsho ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan obona ngezomvikela u-Awad Mohamed Ibn Auf ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamachumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lechumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu bakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir kachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhotabhota esigodlweni iKhartoum njengalokho okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyabusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele o-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDarfur phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
U Bashir besehlekile uphathilizwe ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemthethe sekuhlala isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibilile abantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambile bengama-citizens ukuthi bethi no lokhu kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi yinto erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enhle ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwawabo amazwe kungabe bafikela bezekhitshwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhalela ukuthi kakube lama-democratic processes and so on but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufana nayo
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasosha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasosha kube babazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthengisetha umsindo lwakawusozuphele osuqalisile eSudan. Njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasosha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasosha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli Al-Bashir yena obefuneka imthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambonti bazavuma ukuthi bamukele abazangena bethi nguhulumende osemthethweni.
Okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo?
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ama-sanctions lento ezinjengazena lezo beke bebafaka eceleni and futhi 2 years angikhona zena zibonani lo msindo eSudan uzabe ulokhu ubambile sithi hayi ngoba indlela yangkhona nga amasotha labantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo-ke ngumnumzana abekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcini sihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba isikhundleni sikamgcini sihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwele Melika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uJamisa ukuthi abe ngumongameli webandla le-MDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu.
akukacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqhakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMathebeleni lenkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa okwenzakala kubandla leMDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe, singathi indlela inhlala yenzeka ukusebenzisa udlame usukela ebandleni kusaya kuza ngempilo. So sokwagcina kusiba yiculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bagcina sebesebenzisa udlakela. So kuyabe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo, indlela elokuthula. Asonto nje sithola ku-MDC, ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzanu. Isiyi-culture nje nxa sikhangela eZimbabwe ukuthi vele nxa kusiba lokhetho kuba lokungaphathani kuhle, kuba lodlakela, kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono. Abantu sebebizana ngamagama aqatha, ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango.
Singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwele Zimbabwe.
Ye, kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe nxa kusiba lokhetho kube lama-independent institutions adekhala ukhetho lonalolu. Okwesibili nxa kulo muntu osebenzisa udlane bebumbe singathi ngama independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa udlame lokuthi why besebenzisa udlame. Nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha, iculture ye-democracy. Ngoba iproblem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yongagcina sebefanana lezanu. Ngoba iculture nale yiculture yezanu vele.
Siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazangena babe yinkokheli ye-MDC, kodwa ke kungani kuya ngasifundlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwane kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena ku-national executive ye-MDC, kwenziwa kwini khonokho?
Yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu. Abantu abaningi abasuka ngapha eMathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu, bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant. Vele ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela eMathebeleland bagcine besiba ngo-vice president, basuke bebebalutshwana. Nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi, kumele sikulwise khona lokhu yonke indawo ukubana thina wono second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens bathi asongxenye yini yelizwe yini leZimbabwe na. Nxa kunjalo hayi sokungokunye lokho.
Ye, kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu beMathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga.
Ujoni khonapho ke Nkomo.
Hayi, sibona kuqakathekile. Kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo. Abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sebebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama, siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalela ephalamende lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubotshwa kowasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikileaks uJulian Assange ekwele Bhilithane bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Okususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan sokuchiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Afrika isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula lamhlanje kweleSudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kala azingeke sakufananisa loku aba ngumgali, kodwa into enkulu okumele ngabe siyayifunda njengezwekazi le-Afrika ubana into lezi zikabili. Ababusi abafundi ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, hatshi ubana uzifundise abantu esinyatheleni sokuthi sebezele bekufihlela okubi njengakonoku asebenzise umnumzana u-Al-Bashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, nothi ukuthi basifika kwisteji nalokuna nxa sikhangele yilaba abantu abavela ngale kuma-Western countries basifuna ngani bawababarisi abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisolve iy'ndaba zethu without ukuthi khona kuphinde sondelela i-military. Ngoba i-military ihle isenza umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi isingena isenza indlela le eyanamkubana sebethethe over i-Sudan. So konoku kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hhayi, kuyezwakala. Nanto-ke udaba mnumzana Nkomo, wena uthini ngalokho okwenzakale e-Sudan?
Abantu beZimbabwe bebekhala for isikhathi esithile, bekhalela idemokhrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi bedemonstrate abathi bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeze, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isipha sika-Al-Bashir kodwa kuthethe i-army laba akade bevele besebenza lu-Al-Bashir, akade bevele bencindezela abantu zonke lesi sikhathi. Lasezimbabwe lawo kunjalo, uMgabe uthe kuma kakhithwanga isitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, uMgabe katshayiwanga ikhulu kodwa abantu bebatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaye ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisoze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azancindezelwa kuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lotshintsho endlini yosutsha ngenxa yokuthi i-army siyawazi umsebenzi wayo, asuke kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazulu ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ukubusa, ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto-ke udaba mnumzana Chuma.
Ngiyamuzwa umnumzana Nkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona yikuthi kona nxa ngizafuna ubana ngichasise le nto. Ngemva kokubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni, kwangena ubaba uMnangagwa waphatha waqedisa itheni yababa umgabi. So kuya ama harmonized election ngo-2018 ngo-July wasengena ke imali asephiwe imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi. Unfortunately uthe esengenile sebona kube njalo kwabuya abanye ababuya bazizwa bathi bona i-Jetcha Brigade abathi khona lesi sitshwala sizisidleke sizabe sekusithela umhlabathi kuphela kuze kuthi ehle and yikho lokho okwenzakalayo ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one. Ilizwe kalibuswa ngumuntu yedwa, kalibuswa yiphathi eyodwa. Ilizwe libuswa ngumuntu wonke. Nganika umzekeliso wakhona ngapho lapho khona eMelika. Ngemva kokhetho lukababa uTrump nomama uClinton uHillary, noma wayequbulezele edlebelezele noTrump, umama uHillary wathi hayi, so okwenzekele sokwenzakele, sesikubeka emuva, i-America kayiye phambili. Wabuya naye wazimisela ukubana asebenze ukubana i-America iye phambili. Yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo izimlapho ezimlapho ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kweze yena ubona ngani uqinezele kumbe acelezanga avume athi khona hayi sokwenzekele sokwenzakele izimlapho ayibe yiyo ephumelele siya phambili singakhiphumele izikhundla at whatever cost. Sibe sibe njengomama lwana abomama lwana ababili ebhayibhelini abathi belele umntwana bayaphambi kwenkosi inkosi yathatha ilozela umhembe wathi right sengimfika into two omunye umama lwana wavuma athi yesika sini kodwa umnikazi womntwana wathi hayi akithi noma lisiye umama leyo umntwana ngoba esenzela umntwana aphile.
Ye Mnumzana Nkomo, uyavumelana la yini lapha?
Kwangijabulisa kakhulu ukuzwa ubaba uThuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini. Ngijabule hawu, kanti abantu beZanu-PF wabasekeli Zanu-PF balifunda iBhayibheli, bayayifunda yini incwadi engcwele? Mase sitsho njalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura, ipetroli iyadura, besithi ye khiphana ama-results, sebebulawa, babulawe nani? Ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke kune ukuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe xa abantu bengademonstrator betshontsha isinkwa, omunye etshontsha ibhata, omunye etshontsha amafutha, bese kuthiwa uyakula usungafela impepha.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Bulukhuni ukuba yindoda, ingoma kaThamsanqa Ndlovu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela.
Umanje wedalele Harare lamhlanje wale isicelo sowayengu Vice Chancellor we University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansile ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Sizigqiba ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.